Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 8, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapawo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nhomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba iyi. Kambani yeTongkat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinhuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vatipa dzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nezviri kuitika pakambani iyi tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa parakakumira kwarakaita pane vakavhakisinwa. Pakuudzwa kwatakaitwa takaudzwa kunzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus. Uye yakasununguka, akasununguka anobayiwa asina haabayiwi asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa. Regedza basa dzosira maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi atisuzaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nhomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nhomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14. Zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi. Takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chei chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nhomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze. Vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo mapesendeji acho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirire kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunongo wapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. Tichiri panyaya iyi, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamako shoko, vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende, vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo. Tabata vashoko.
Zvinhu zvachifanira kumanikidzwa, asi panofanira kutsvagwa nzira. Nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke, vagutsikane, vachiona zvinobatika vaZulu. Ndiwo chichemo changu chete ichocho, chandakakwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kuparliamendi. Chisingadiki ndechekuti vanhu vaite zvekumanikidzwa kuchinhu chatisati taziva kuti chinhu chichine mumiro wakadini.
Saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu vopera rumwe rumwe vashoko?
Ini ndotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize, ngavaite social distancing, pamwe chete nekugeza maoko. Zvinhu zvetinoti izvozvo nekufeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo, tichitarisa nzira dzimwe dzokuti zvingadzivizwa sei, kwete zvekuforeredza vanhu.
Hapana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira?
Kana iko hatisati tava nemutemo policy kayadzikwa nehurumende, zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazvitizviite zvaitwa nemutemo. Hurumende ngaidzike mutemo, ngaibvunze vanhu, yogara pasi yodzika mutemo wokudaro, kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda. Ndo zvetinoramba izvo. Kana tisati tava nemutemo, vanhu vafani kumanikidzwa vaZulu.
Makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda?
Havana kundipindura direct, asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi. Da kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira ku parliamenti ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa, kana kuti kwetinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabaiwe vaccine. Ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo, sezvo tine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo.
Mutemo upi mungatsanangura?
Tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo. Endi ndakuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji, kusanganisa makambani ari pasi pehurumende, ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo.
Ndiapi makambani aya? Mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuti GMB chai chaiyo, mukuru weGMB akabuda achiti vanhu vemumasvingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa, pamwe chete nekutehwani. Zvinhu zvakadaro zvakabuda, zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji, zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandiri vanoshanda kuKenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri.
Vanorwira kodzero dzevanhu vamako shoko vari parunare kuchiredzi. Asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Vatinomuda ishe chinyoka avanoti kodzero dzose pane padzinogumira, nekudaro vanhu havafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda.
Hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo. Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa, kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai, iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect here right to freedom of choice.
Sika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka, yekuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa.
Chatofanira kurangana nacho kuti vanhu vose ivava vanotaura kuti kwanze handidi kubayiwa nhomba, ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa. havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachitai pa maselfoni iwaya. Mamwasha nakagadzikwa kunyika idzodzo dzokuna na China dzavanoti hei nhomba yekuChina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asika takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderokungopikisa kuti vavonekwe kuita sokuti vanoi havasi kukontroliwa nehurumende, but zvimwe zvinenge zvavavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro. Nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubayiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubayiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubayiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovoneregwa kuti vaite sokuti vahee tohwisisa mutemo, toziva mahuman rights, but apa vaita pfocho. Havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomuda ishe Chinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office, yakati kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete, vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and report yandiruda kuti nditarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba sei?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa, especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million, but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti pa pasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. And munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Hapane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano atinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaWilliams Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance, asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vamadzimure vanoti kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende, sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chaifa kunge chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable yanga iri nyaya yekuti parliament inofa kunge ichishanda zvakanaka. Ikozvo mukatarisa kuparlamendi hakusisina chinobuda kuparlamendi, zvese zvamakutonzwa izvi makutonzwa zvichitaurwa nevanana minista, munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparlamendi.
Saka dambudziko rauya sei apa?
Mukatarisa kuparlamendi iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakabudiswa muparlamendi vanodarika 40 vaifa kunge vakamirira vanhu. Bazi reparlamendi rine committee inonzi public accounts yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna auditor general. But kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vaichea committee hapana chichabuda kubva kuparliament. Saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikurofa kunge kuchiitwa kune vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo.
Asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi?
Isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita. Saka munomwe munhu aigonongonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi. Asi takanga tisingamboni kana munhu aidzoka achindosvika achiti huyaitite audit yokuti vanhu vatiuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete.
VaWilias Madzimure avo vaimbomirira kambuzuma mudare reparamende vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chechiTaliban kuAfghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu reKunduz, zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto. Varwi vechiTaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge America nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa weNATO dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri. Vana vechikoro muAmerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 chakatanga kupararira gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya, uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadandemutande. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vari nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship, chirongwa chehurumende yeAmerica chakanangana nekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Chirongwa ichi gore rino chakasvika kumagumo vhiki rapfuura. Muchirongwa tina vaLucky Aroni, mutapi wenhau kuBusstop TV, vanga vari pachirongwa ichi gore rino. Zvekare tina muzvare Samantha Svanda, murwiri wekodzero dzevanorarama neurema, vanga vari pachirongwa ichi muna 2019. Totanga nekunzwa kubva kuna Lucky. Mukoma Lucky, ndinomugamuchirai muchirongwa, tiudzeiwo zvamakatsangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheYali kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship.
Chirongwa cheYali chakatibatsira isusu zvedu kuro pakusangana nedzimwe hama dzinobva mumwe nyika kuti tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari. Tinotibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoita munyika dzavo vanenge vachizviita sei, todzidzawo tichivapowo zvatoitawo kunongo vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo. Nyangwe hazvo zvanga zviri online, pekutanga takataka kurwadziwa kuti takuita zvinhu zvonline taida kuendawo kuAmerica tokwironde, but zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge tiri kuno kuZimbabwe zvichira online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu utoudza kutaura nevamwe vako mubasa kana mucommunity kubva matozviimplimenta ipapo ipapo utoona kuti hazviutoshanda utopa feedback.
Aiwa, nguva ndiyo yatyirana namukoma Lucky. Tiri kuda kunzwa zvekare kubva kuna Samantha, asi tisati tapedza nemi, ndanchikumbura kuti mukande mashoko enyu okupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Chirongwa ichi ndangoti mune vechidiki, chirongwa ichi inini ndakamboapply 2015 ndakambotadza kupinda nichibva ndarangu kati ndazvikaa ndakuziva kuti ndikutozvikanyira sango hari tupe. Saka ndikakurudzira vese vakanyanya vakamboya kuapply vanangoramwe kuti ndakamboapply ndada bcause fomuri yari inorwadza. Asi programu yakanaka fani kutaura kuti ndatowane shamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kuzarini kana ndakafunga kuenda kuzambia ndinoyiwa ndotofuna shamwari nda kuitawo dokumentary rangu kuzambia ndibatsirowo fanira ndiitira groundwork kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko andizokwanisa kubata. Saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari magururu anozoita kunyatsoita basa rakatikurei rinosvika kwakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako. Samantha, tinotenda nekupinda muchirongwa. Imi makapeta dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019. Tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei.
Maita henyu mukoma Mike nemubvunzo wakanaka. Fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa. I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure. It's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri Global Development Forum.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naSamantha. Ndanchikumbura kuti upete hurukuru yedu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship hurukuru hushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika.
Vaive takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana siyana ishamwari dzangu. Saka tinotaurirana mumafacebook mumatwitter muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwe wacho wekuZambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhota taveka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chini chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda singaoni vavhote veka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati nyora apa pakati asi vasingaoni vaicomplain.
Aiwa, muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni naSamantha Sibanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare muri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection Nemcho Chipiri. Apo tishange chiendera mberi chitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Mikeove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Makadini vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyu anoti anoda kukurukura pamusoro pemauniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mauniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemauniform yemachechi, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mauniform anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunza nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mauniform kumachechi, hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mauniform ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofanana pashayiwa anonzi mupfumi, pashayiwa anonzi murombo, pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka nekuti kana une uniformu yako hwani iyoyo ndiye unopfeka uchienda kuchechi. Saka ndinoimba ndichiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mauniformu nekuti zvaiite kuvanhu vapfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava varombo vobva vangoya vakati pororo muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka. Saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemauniformu akafanana. Haina basa nazvo tiri mpfumi uri murombo, mese makangofanana. Saka focus yenyu pana Mwari haizokanganisika, unoramba muine focus pana Mwari. Asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeuniformu haisiriyo inonzi munhu anonamata. Iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri waKristu pamwe chete. Ndodambudziko raakunyanya kuitika iroro, kuti vanhu vakuti yakati ndirokwangu ningi, yakati ndirokuangirikeni, yaka ndirokukatholiki. Handifungi kuti Bhaibheri soko raMwari rinozvitambira zvakanaka nenzira iyoyo.
Mataura nyaya yekuti mauniformu anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu, chii chamuri kutaura apa mufundisi Makai?
Bhaibheri soko raMwari rinotaura kuti muna vaEfeso kana chapter ya 1 verse ya 22 I think rinotaura richiti church muviri waKristu. Kureva kuti muviri chinhu chimwe chete. Zvinodambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vakuti pasandurana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mukatholiki. Akauyawo kumethodist anoti ini ndiri mumethodist zvemakatholika hanomate. Akaendawo masavadha kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana, hatiite zvomweya mweya. Vakabva vava vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya. Saka sadzimwari izvozvo, chechi dzinofanira kuti dzibatani. Tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata Mwari. Hongu tinoshumira mune zvakasiyana, nekuti muviri hauna nhengo imwe chete. Zvinonyaya mauniformu iyoyi mwabva ipeka kuti vandiidentify vandizive kuti ina handisi muangirikeni, ndiri mumethodist. Ndozvaakunetsa
mauniformu anoita sekuti akawanda kuAfrica uku. Munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mauniformu?
Ndoda kutenda kuti vawande. Mataura chokwadi, hakuna, handisati ndamboita kama cross church inopfeka mauniforms muno muAmerica kubva ndakauya. Handifunge kuti zvakaitwa nekuda kweBhaibheri, because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti chechi imwe neimwe ngaipfeke mauniformu akadini akadini.
Vateereri, tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makai. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio nemibvunzo yenyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata cheCapes United, Joe Kode Mugabe, anonzi ashaya nechirwere chegomarara kuReading kuBritain nhasi. Kode akaberekerwa kumabhuku uye akatungamirira Capes United mukusimudza mukombe weLeague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu Steve Kwashi, uyo akashaya masvondo apfuura. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri weCapes United Vafarai Jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yaJoe Mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi. Mune dzimwe nyaya dzenhabvu, mutambi ane mukurumbira pasi rose Lionel Messi atenda kuti ave kusiya chikwata cheBarcelona mushure memakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runyere kupe rwekuti achaenda kuchikwata chePSG kuFrance. Tamva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuNcwabakazi 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikangela nje izolo kutangenyana uSol kwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration.
Iyasilela iJackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo yeTokyo 2020 Olympic Games zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathole senzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo, kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba i-corona ileminyaka embalwa iqalileyo, umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima.
I-lockdown indihlukumezeka kubuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Nanamhlanje abantu bami kabaye esikolo, lo baba ongakwamadesebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kangisasebenzi, lo mkama sasebenzi, abantu bami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi heyi isihluphile ngoba heyi abantu bami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown, kabaye esikolo umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe esibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu, uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isixoxo seqhawe lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation into ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelani labanye abalweli lizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa isichoxo sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu, kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZanu PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi kuqakathekile unanza usuku lweHeroes Day.
Sinabanye abantu abayenza izinto ezijeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho ke lo nyaka uPresident ku-New Dispensation Comrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko. Njengoba dokusazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni eNational Heroes Acre kusasa eHarare, njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abajiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosami Malunga, umtakamuyi uSidney Malunga owangcwatshwa eHeroes Acre eHarare, ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gajamba Zithulela, omunye wabakhokela amapolisa ensida awe Central Intelligence Organization, uMnumzana Dumisani Matsibanyi nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Debson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapolisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukuthi ba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokutengini la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ungasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu owazi.
Umthetho uphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts. Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi?
Madzibanyata mas.
Awumazi? Yeah. Ubuyela lapha kuthanga.
Kuthanga.
Yes. Don't worry. Right. Wena are you a beneficiary? Uphiwe incwadi la?
Lami ngomunye wakho.
Right. It's good. Indaba le is before the courts. Right? And it before the courts. Ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathi wena. What? Hayi uthi lingabanye bakhe.
Aso wethu. So singabanye abafuna ukulima bakhe.
So kuthiwe ulime lapha egedini, ulime lapha endlima khona.
Hayi lapha wena ungathukutheli. Sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina.
Hayi asoze lingena athi lithise khodi yikho sithi
lamuhla. Right, lalela ke
kuthi
wena into kumele ungangena eplazini uzangenza.
Hayi ungangena kwenkani.
Yeah, vele you have no right to be here.
Ungangena kwenkani.
We are the offer letter yakho.
Kula mapolisa.
Hayi no, lingakupheleli Gumbo.
Khayela phela. Amapolisa akuphela.
Wena nxa uphiwe, uphiwe nga. Nxa uphiwe, uphiwe iplot. Hambe eplotini lakho lapho uphiwe khona.
Lapho egedini babantu. Sithe alingeni kuphela.
Why? Ukuthi wena ungubani?
Sina lati sikulandelayo.
Ukuthi wena ungubani?
Angwazi ke lapho uthi ungamfaka ngapha.
Nga uphiwe indawo, hamba lapho uphiwe khona. Bakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise. So wena ubuya lapha ngalipi?
Hayi, mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule, but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana landi ngumuntu omdala. Bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefaniya Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebeleleni seMatherland South ngokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba kodwa umango sungane uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, kunzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMagaza eward 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona kuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa uhlupho esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushota, bathi usaselayinini uzothiwa umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothiwa usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashota. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni lemakilinika.
Kuthiwa kumele siye kumakliniki singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lapho kumakliniki futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube emningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba bele number yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlabe baqede baye kwe-ward bahlabe baqede. Ngibona ngani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria, ongomunye wabathunjwa ngamaluchacha eBoko Haram, usizihambise emasotheni lendoda iyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalichacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lathiya amasotsha kahulumende ebambelele emagcekeni ezizamtshina nalapho abahlala khona. I-Taliban isithuthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Sukuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto sokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu izitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha, kwathi nxa kufika abelungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali uTheophilus Shepstone, wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plani yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo zokuyolobola ngale kulowo suke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu loko bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungabanga ngendlela maso kusiba i damage sokusiba ukufohla umuzi ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kunengempela okubukeka kusazojinja ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wethu owakusenziwe manje.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba ka-Ananiel uSafira. Liyanisa ithola ngaleyani viki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 ivesi lika-1 siya ku-6. Singaza-ke siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa, balitshekise, bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhlizweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli azibe sesandleni sako ziti nga zilungiswa zilungiswe ukukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso izinto zingalungiswa ngamanga baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe njoba sike satsho kule IV ukuthi uAnania mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama ebathi nasiya indoda uAnania iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kuSathane nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni kangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo nkulunkulu wakudalayo owesithathu ngule lihambisena lonke usathane ngoba usathane ulakho ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kanikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba uAnania wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwesikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angena ahlale enhlizweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu uAnania amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha uAnania bebaningi kangaka bese abambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakade amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ezabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo briske incube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo sikhangela umncintisano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo apriski ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu embu eZimbabwe elidlale ngakhona ekulumncintiswano
bavusa bona kunjani hayi mina ngiyaphila ningamothi isikhathi kase ngithendula umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines zabo mina I think ukuthi khona abantu laba they try their very best ngithathekiswa kakhulu iperformance ka Donata Katani ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years sisele kusase elihle esibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esibili sam individual brilliance ngoba izini wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympic Committee, abathe bahlanganiswa emakhanda kathi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabavuke enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training. Ukuze kuthathe 2024, they will be ready for this tournament. Zimbabwe as a country, the government, kaiba support with enough resources to select a but train bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende, kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe?
Bafu ngiyabonga ngalowo mbuzo. Ngibone ngani lapho esisasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba zesport. Kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses kusport, hayi qiniswe ukuthi njengelizwe sisahlasi struck. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxoshela khathana our business people from sport. Silabantu sibini abalezimali eZimbabwe. But ukuthi bazifake kusport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo, wethethu izahlala sisemuva. Kahle ngunike example yeSouth Africa. I-ABSA withdrew sponsorship yabo from i-Premier League yeSouth Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV, uzawonke wakhona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona kusport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try fine. Public private sector partnership ziyafuneka even in sport ukuze isport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngoba igovernment iqinise ukuthi mhlawumbe singangabi nemali eyeneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Briski, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBriski Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olebalulisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo igcutshela mhla imidlalo yeTokyo 2020 Olympic Games kwele Japan lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izicoco zegolide, isiliva lebronze. Umdlali wegolf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye loThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenzwe kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokazi le-Africa ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngeleZimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sixoxele uFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade beseTokyo eJapan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama best records abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Othwa ugcine ifaka enye esingathi national record entsha ekubhukutsheni. Ngakho ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuke wadliwa umkhuhlane lo magciwane lawe e-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho ke ngalokho nje kuthi ukuthi hayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa kuthi kumele sithole nje imendulo esiqakathekileyo. Ngakho ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga leza ekaSeptember silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yabe ikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni yeTokyo 2020 Olympic Games sixoxe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu bafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isigqitshiwe imidlalo yeTokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoKip Story.